Pekutanga ndiwe waindi neta. Never knew kuti zvazvidira jecha. Ndo zvawaida kundipedza. Ndaiti ndavakamushanda fenza. Kundinyadzisa ndakakutemba. Ndaiti ndavakamushanda fenza. You took me for granted. You took me for granted. Kuti waindi da I doubt it. Oh, I doubt it.
Never wanted this. Baby, come to me, please. Remember them good days, just reminisce. Just think about everything. Yes, yes, that guy hit her. Shashi, uchini po second chance. Daka chinga, ndadove mono mosha. Chidindo cherudo, chichikango dinda. Naguda kukuona na gariza. Kana zichita, chitoka kumba. Taifara narangarira. Naka kutarisa, tailuka fine. Kunzwanana uri nyama wagara uri nandi kuchiva ndoko kangwa ndipinda muhana kupfira pae pawaka buda mdi zvino zviri kundi stress aini vanhu vakawanda vakunditi HKD amusisi na value me alright then
ndosva waida kundipedza ndaiti ndavakamushanda fenza kundinyadzisa ndakakutemba moyo wangu wakasiya waudeta
I hope I heal from the pain you caused me. I've been on my knees begging you to love me. I hope I heal from the pain you caused me. I've been on my knees.